WZTC.
Tereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro 15 mbudzi 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19, vamwe gumi vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti kufamba-famba kwevanhu munguva yezuro rekrisimusi kunogona kukwidza zvakare uwandu hwevanhu vachange vachibatwa neCOVID-19. Imwe nhengo yeCentral Committee muzano PF inoti bato rarasikirwa zvikuru nekushaya kwemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo. Nhengo dzesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ dzoronga kurangwa mabasa kutanga nhasi kwemasvondo maviri dzichida kuti hurumende inzwe zvichemo zvevarayiridzi. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19, vamwe gumi vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare pavanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 2660 vakavhenekwa. Uvandu hwevanhu vafa neCOVID-19 hwakasvika pazviuru zvina nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 4697. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezvisere zvine mazana matatu nemakumi mana nevana kana kuti 3,468,344. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri vakasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvitanhatu nemazana mashanu negumi nevatanhatu kana kuti 2,696,516. Nemugovera, vanhu makumi matatu nevashanu vakawanikwa vaine COVID-19, gumi nevatatu vavo vari vanhu vakadzoka munyika kubva kuSouth Africa. Imwe nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti nyika inogona kuona uwandu hwevanhu vachange vachiwanikwa vaine denda reCOVID-19 mumwedzi uno neunouya wazvita, sezvo vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vachange vachidzoka munyika kuzororo rekrisimusi negoredzva. Ngatinzwei hurukuro yataita navo panyaya iyi.
Tinoziziva kuti muhoridhei ino yekrisimusi neyuere tichaona hama dzedu dzakawanda zvikuru dzichadzoka kubva kunyika dzakatenderedza, ingave reSouth Africa, Botswana nevamwe vanotobva kumhiri chaiko. Asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti vaya vari kudzoka kumusha ngavauyewo vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, uye isuwo zvekare senyika, kungave kumabhodha yemigwagwa kana kuti kumaairports kwedu, ngatisimudzireiwo nekusimbaradza mabasa eugororo kuitira kuti mumwe nemumwe anezenge achidzoka kuya muno muZimbabwe anga achiuya akavhaksinetwa, anga achiuyawo zvekare aine COVID-19 certificate yake inenge iri kareti. Sezvo tikasadaro tichaita dambudziko rekuti seZimbabwe tikasangwarira tichasangana nedambudziko rekuzorwisana neiya yavari kuti fourth wave yeCOVID-19 iri kutoonekwa kuti kune dzimwe nyika yatotanga. Tiri kuona kuti dzimwe nyika pane zvinezvi dziri kutorwisana nedambudziko iroro refourth wave.
Ko, kune vanenge vachidzoka munyika vachishandisa miganhu isiri pamutemo munotiwo?
Tinoziva kuti kumaborders kwedu kune mabura akayanya. Tine vanhu vakawanda zvikuru vari kutodzoka kuya muZimbabwe vasingashandise mabhodha epamutemo, vanopoya nemabhodha aya anoshandiswa nevaya vanenge vasabasa pakakwana saka ikoko kozvekare kurege kwakakosha kuti madhorobha ari mumaborders imomo kunge musimbaradzwe mabasa edzidziso uye nenyaya yekuti vanhu vari kumaborders ngavapiwe dziviriro yekuti vange vachibayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 asi isu tine hama neshamwari dzedu dziri kudzoka kubva kunyika dzakatipoteredza nedzimwe dzemhiri ngatidzikurudzirei kuti kana vodzoka kumusha ngavauyewoka vakabayiwa ngavauyewo zvekare vakanyatsoteswa iyo COVID-19 kuitira kuti ivo pachezvavo vave nedziviriro uye vadzivirirewo hama neshamwari dzavo dzavari dzenge vachiuya kuzoona kumusha.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 munyika hunenge hwatidzikirei asi chiri kushusha ndechekuti pane vari kubatwa vashoma iwavo vana vechikoro vanenge vaineka uwandu zvii zvamungataura.
Ndingade kuti takatakuda kuti farei nekuona kwekuderera kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere checovid-19 mumazuva adarika asi dambudziko remuzvikoro rinokwanisa kuderedzwa kana senyika tikachipidza kutanga kubaya vana vaya vari pamazera ari pakati pemakore 16 ne17 sekutaurwa kwazvakanga zvaitwa nehurumende. Saka toramba tichikurudzira hurumende kuti dai tachipidza kubaya vana ivavo sezvo zvikoro zvichiri zvakavhurwa, tinoziva kuti vazhinji vevana vemakore mazera iwavo vari muzvikoro kunyanya kumasekondari school.
Ava vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Imwe nhengo yezanupf central committee uye vaive shamwari yepedyo yavasimon kayamoyo vajoseph chuma vanoti bato ravo rezanupf rakarasikirwa zvikuru nekushaya kwavakayamoyo. Vakayamoyo ava vaive mutauriri webato rezanupf iye vari nhengo yepolitbureau vakashaya nezuro kuchipatara chematadei mubulawayo. Vakayamoyo vainge vane makore 46 ekuberekwa. Vachuma vanoti vakayamoyo munhu akabva kure nezvematongerwo enyika kubva vachiri kubato rezimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU. Studio 7 yakundikana kubata vemhuri yemufi kanawo vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanupf vamike bima pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe kana pave neurongwa hwekuradzikwa kwavo. Asi vachuma vanoti kunyanga hazvo urongwa hwekuradzikwa kwavakayamoyo husati hwaziviswa hapana anopokana nekuti igamba renyika.
Ambasada Simon Kayamoyo vanga vari nhengo yepositoro yedu nezvanupiefu uyezve nechigaro chenyutaiyo samisamisiti saka tinoziva kuti changa chiri chigaro chakakosha nokuti ndicho chakatishambaradza nyaya yebato redu progress iri kuitika mubato redu sezvo bato redu ririro theonic party. So kushayiwa kwavo kunogwadza zvikuru.
Mabasa api anocherechedzwa nawo vasimon kayamoyo?
Murume akabva kure nechinhu ichi tinomuziva achiri under ZAP kuti kurwara nyika inoiyi nezipa tikamuona achifamba negwara remusangano akauya pakuti murandu7 pakabatanidza ZAPU nezanupf akabata zvigaro zvakasiyana siyana. Ndinorangarira kuti kune rimwe gore paakandobata chigaro chokuita iye senior minister which had set him actually to become the next vice president of the ruling party nenyika yedu yezimbabwe asi kukazouya vamupokoti vakazotora havo chigaro ichocho. Saka munhu anga atove very very senior mumastructures edu ezanupf saka kurasikirwa navo chinhu chinosirisa zvikuru. Tinonzwa urombo hukuru chaizvo tikuchema nemhuri yekwamoyo asi mhuri kamoyo ichikava kuziva kuti anga asiri mwana wavo woga anga mwana wevhu anga mwana wezimbabwe.
Imi manga muri mumwe wevanhu vanga vari pedyo naambasada Moyo zvii zvamungataurawo paukama hwenyu naambasada Moyo?
Mukuru anga ari mukuru wekugara achisekerera achinyemerera he was always jovial. Kashoma pandinogona kuti ndakagumuda akatsamwa anga ari munhu aida kuyaranisa zvikurusa anga ari munhu aida kugara murunyararo, he was a peace loving person. Either avoid the conflict as much as he could. Unless someone would go out of his way to create conflict or enemies. We as well, Munu put the eye terror and who would take instructions from anybody who is above him, and I go to tell him to pass back. Saga Munu Anga and a very good trait as a human being, a leader, a political leader as well.
Pane hurongwa here hwatihwa ziviswa kusvika pari nhasi nemafambisiro ari kuitwa rufu rwavo.
Pasati paita anything yatanzwa, asi tinodaira kuti tichatanga kunzwa zvakawanda. Although tichitoziva kuti iyi obvious case is a national hero, hapana two ways about it, hapana any discussion.
Ava vanga vari nhengo yeCentral Committee yeZANU PF uye vaive shamwari yepedyo yavaSimon Kaya Moyo vaJoseph Chuma vari parunhare kukulawayo neStudio 7. Nezuro mbudzi 14, Zimbabwe yakasvitsa makore mana vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto. Muchitiko chakanzi nevamwe kwaive kubvutwa kwemasimba nemauto. Usiku hwemusi wa14 mbudzi 2017, mauto akatora nhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation akazozivisa musi wa15 mbudzi kuti akanga asina kutora masimba kwete, asi kuti akanga achida kubvisa vanhu vaaiti vakanga vakakomberedza vaMugabe vachivatadzisa kutonga zvakanaka, achiti ivo vaMugabe vaive vakachengetedzeka. Musi wa19 mbudzi bato reZANU PF rakazobvisa vaMugabe pachigaro chemutungamiri webato iri. VaMugabe vakazonyora tsamba kuparamende musi wa21 mbudzi vachiti vakanga vave kusiya basa semutungamiri wenyika. Vave mutungamiri wenyika pari zvino vaEmmerson Mnangagwa avakanga vatiza munyika vachienda kuSouth Africa vachiti vaityira upenyu hwavo pasi pavaMugabe, vakadzoka munyika vachibva kuSouth Africa musi wa22 mbudzi vakazogadzwa semutungamiri wenyika mutsva musi wa24 mbudzi 2017. Kunyanga hazvo vamwe vachiti zvinhu zvashanduka nekupinda kwavaMnangagwa pamasimba, vamwe vari kuchema kuti hapana chikuru chashanduka kubva pakabviswa vaMugabe pachigaro. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro dziri kutanga kuramwa mabasa nhasi kwemasvondo maviri dzichida kuti hurumende igadzirise nyaya dzemihoro yevarayiridzi, pamwe nekuti varayiridzi vachanyoresa bvunzo gore rino vasainirane pasi zvibvumirano nehurumende kana kuti makontrakti ebasa vasati vatanga kunyoresa bvunzo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navamasaraure.
Varayiridzi vese vari afiliated kwaAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nevamwe vese vane shungu nenyaya yekuti muhoro wavo uwedzerwe kutanga nhasi for the next 12 days havasi kuzenge vachienda kumabasa, vari kuratidzira vachikumbirira hurumende yavo kuti izive kuti hurumende ichiri neobligation yekudzora mari yedu, kudzokera pamari yataisitambira before October 2018. Tiri kufara kuti misangano mizhinji yaiitwa munyika muno yekumacommunities vanhu vachisimudzira vakasimbisa kuti nhasi hakuna munhu achaenda kumambasa. Saka urongwa huri kubudirira huri kuenda mberi, hakuna chirikuitika kumashure.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo zvaita kuti mutore matanho aya?
Zvichema zvedu zvikori zviviri takabvisa sebhonasi yaita tinoda kuti itwa 100% yesarari ya 2018, asi takazoibvisa mushure nekunge hurumende yatiroda kupa bhonasi remaus. Tikati hatidi kuita sevanhu vasingati kubvisisa, tikati tichavakompromisa tosiyatichemeoi. Takazwa nezvichemo zviviri chete zvekuhurumende ichidzorera mari yedu yataisitambira before October 2018. Hurumende ichichipiri
imi muri kuda kutora danho iri matadza here kuita nhaurirano muchigara pasi nehurumende?
Havadi nhaurirano, pese patinotaura navo vanotofuratira. Tinoramba tichikumbira kuti dai mationawo, dai mationawo. Zvinhu zvavo zvinogadzirwa muchihwanzi zvokuuya semasurprise kana kuhuru muzvanyiririke vanoda kuchipa chaicho haungazvitambire unoaiaitepoese. Tinotyiwa toshamisika kuti hurumende yedu tikakutaura nevanhu vayo tisiri vashandi vehurumende tisi
Tirikuona kuti nguva yamuri kuda kutora danho iri rekurangwa mabasa inguva inenge yakutarisirwa bvunzo. Hamusi kukoshesawo here nyaya yebvunzo? Hamutyiri here kuti nhengo dzenyu dzinodzingwa mabasa makanga matora matanho iyo yaikurangwa mabasa?
Vana veZimbabwe ngavazive kuti nyaya yacho kuprotestira yemakisha aya atoda Zimbabwe sakanyanya. Vakadzingwa mabasa nenyika shanu dzakasaina nadzo maagreements dzinotoda matisha.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reatuzi vaobert masaraure vari parunhare nestudio 7. Tombotarisa misoro yenhau mune mamwe mapepa nhau. Pepa nhau reDaily Mail rinoti munyori wemabhuku ane mukurumbira Wilbur Smith akashaya nezuro masikati ari kumba kwake kuCape Town muSouth Africa mushure mekupedza mangwanani wose achiverenga nekunyora nemudzimai wake Niso. Bepa naure dzeZimbabwe Standard rine musoro wenhau unoti mashoko ekuti vaimbo vemurongi wemisangano muzano PF kwaSevia Kasukuwere vari kuronga kudzoka mune zvematongerwo enyika vachikwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika apinza chando mubato rezano PF. Yave nguva yenyu vateereri yekusvitaurira mega zvamunofunga.
Masora seStudio 7 vose vateereri nevashamarari vose veStudio 7 tinokumhorosai nemufaro, mufaro mukurusa wekuti kwamuri kwose kwose ikoko kuri seiko. Ini ndine chichemowo changu kana chikumbiro changu kana muonero wangu wekuti no zvatiri kuona zvichiitika muZimbabwe, mararamiro ari kuZimbabwe ari kunyanya kurwadza isu vagari vekuZimbabwe nenyaya yekuti mbavha dzanyanya kuwanda, uori wanyanya kuZimbabwe. Asi kana ndakatarira uori kuti wanyanyiswa nenyaya inyama, inyaya yenhamo, nhamo ndiyo inonyanya kuti bata, mabasa hatiawani. Saka munhu anogara pasi akatarira mombe dzemunhu, akatarira midziyo yemunhu, akatarira zvinoita mumwe munhu, akati kana ndikatorera munhu uyu kana kuuraya munhu uyu ndowana zvinhu izvi ndorarama. Saka dai ZANU PF ichigona kuona kana kuti nzwira utsitsi, nekuti isusu takura izvozvi hatina kana ramangwana ratatarisira paupenyu kana kuti vana vedu ramangwana ravo richamira sei kana ZANU ikaramba iriyo iri ruling ichitotitonga. Zvakawanda tingataura hedu, asi zvatiri kukumbira ndizvozvo. Ndinotenda.
Mangwanani Studio 7 tinokutendai nebasa ramunotipa zuva nezuva, siku nesikati muchitipa nhau dzechokwadi. Ndichitaura nenyaya yematicha. Maticha ngaarege kunyengedzwa. Onyengedzwa 11th hour. Onyengedzwa 11th hour kuti tokupai mayusa bonus. Iwo hurumende vachiti hatina mari yemayusa mabonus yatokupai mayusa. Tiri kushandisa RTGS. Vauda kunyengedzwa nokuti vauda kupinda mabaelection ayo kuti zvigonza. Hurumende yakanaka yabatsira maticha nemabonus mayusa. Musanyengedzwe imi puhai muhoro wenyu pamwedzi ari mayusa iwayo amuri kuda. Weduwe shinurai nguva yese maikumbira nenyaya yemari muchitiruda anoenderana nemari yedu yataihora kudhara yemayusa. Izvi zvavakuda kukunyengedzai pa11th hour sezvavari kuita maovheti. Maovheti izvo zvachanyeperwa futi kuti toupai mari hei todai. Vachinyengedzwa kuita kuti maerekisheni aya wagobatsirwa futi nemaovheti. Saka ramba izvozvo kushandiswa nehurumende iyi. Puhwai muhoro wenyu mari iri mumayusa chete.
Ndenge ndiripo 2023 tichigadzirira uto pokugara chamisa chete chete. Famisa chete chete. To my age. Lutora pa my age angu. My age angu singo makuranda taure wae. Tisinga tifambeni donzo rimwe. Tisinga tifambeni donzo rimwe. Donzo rimwe. Ruga zira upenyu wedu. Nuta wakurao. Wakurao. Awatori na kureisha na upenyu wedu. That was really right. That was really right. Wakuri wao. Awatori na anabasa na upenyu wedu saka. Upenyu wedu tuto gazira tega. Ni wapana ishiki. My youth, my youth. Shukurangu rikuwa muuri, my youth. My youth, my youth. Panani, shukurangu rikuwa muuri. Atina arubuta mtugura, atina arumu Zimbabwe. Rangu fanya dambu tugure coronavirus. Nutrukura everybody. So idambu tziku futiri ime. Rufana anweza nukipefu. Nukuti ino kwaza everybody mwini. Antambura nukuta kwayo.
Hello, Pastor Dio 7. Ndiri kutaura ndiri pazaka. Ndiri kutaura one na uye wanweza nukipefu wanuti. Chamisa anavano. Muna sina vanhu unogarwa murodi rino kuvharirwa kusina vanhu vake kuvanovharirire kana vachizwa kuti hana munhu ivo ndivo vasingazivi zvavari kuita nokuti kana muna sina vanhu ndingagwira ini kana ndina masoja iyo ndichibwa nomusina masoja ndini nongobata namaoko ndingagwira ini munhu akadaro ivo ndivo vasina vanhu kuti vanodoita zvokuhaya Chamisa unongodiwa navanhu zviri pachena zvisina kana kupokana kana zvisina fungidziro sezvavanoita ivo.
Mangwanani, mangwanani pastudio 7 apo. Aini ndinonzwa kurwadziwa zvisingaiti ini ndiri kuno kuhonde vhale. Mapostori ekwamarange unongonzwa nyingoti pamberi nezanu, pamberi nezanu PF takanzonzi namutumwa kuti votere pazano panova munangagwa. Vanoita senge vane mashopu savanotenga shuga yavo vega yakachipa. Ende havana kana basa navo, havana kana future vanhu ivavo. Vakandofanana nemurume akataura uye kuchipinge uya. Akati yewe ndoda kwasa mwanangu imbai pamberi needucation. Vimbe vako yada kudzidza kupi, ari kudzidza ada kuzoshanda kupi. Tinawo vanoiswa vane madegree nemadiploma vakagara. Ivo chingoti vimbai pamberi needucation yekudini. Haugoni kuchinja maitiro wechivhotera wachamisa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Dare redzimhosva remuAmerica rinoona nyaya dzinenge dzichipikiswa mumatare kana kuti raappeals court nechishanu chadarika rakapa mutongo wekuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden havagone kumanikidza makambani ane vashandi zana kana kudarika kuti ange achisungirwa kuti vashandi vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19. Dare revatongi vatatu rakagara mudunhu reNew Orleans rakasimbisa mutongo waro wekutanga kunyanga hazvo hurumende yava Biden yakanga yapikisa mutongo uyu ichiti kumisa kubayiwa kwevashandi nhomba iyi kunogona kukonzera kufa kwevanhu vakawanda. Asi mutongo uyu wakati danho rava Biden iri rakanga rakaipira pakuti raienzanisa makambani ose. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe uye vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni ava vari muWashington DC kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi.
Chatingataura ndechekuti nyaya iyi inenge kuchingatingati iri tricky kana kuti inyaya yakaoma kana tikatarisa mativi ese ari maviri nekuti hurumende yavaBiden yakashandisa masimba emuOSHA kana kuti Occupational Safety and Health Administration masimba iwayo anopiwa neCongress ekuti kana kuchinge kwaita madambudziko ezveutano iro boka reOSHA iri rinoshandisa masimba echimbi-chimbi kuitira kuti utano hugadziriswe uye dambudziko iroro risapararire richitapurira kune vanhu vakawanda. Saka yakashandisa masimba anonzi Emergency Temporary Standard kuti makambani ane vanhu vanopfuura zana vange vachisungirwa kuti vashandi vavo vange vabayiwa nhomba yeCovid-19.
Asi pane chakaipa here vaGuni kuti hurumende itore matanho iyo yatichitarisa nyaya dzeutano?
Izvi kana takatarisa kudivi rezveutano hapana chakaipa. Inisu tinototi dei vakati makambani ese anosungirwa kuti vashandi vavo vange vakabaiwa nhomba kwete kuti vane vanhu zana chete nekuti kunyange vane vanhu gumi kana pakawana vaviri kana vatatu vane utachiona mukambani imomo muine vanhu vasina kubaiwa nhomba vanongokwanisa kuparadzira saka tinotoona sekuti masimba anga ashandiswa neoshaya anenge asina kutonyatsoujika nevakangoti vanhu vese vanofanira kunge vachibayiwa nhomba kwete kuti vane uwandu hwezana nevanopfuura chete ndo vanofanira kunge vachibayiwa asi kana takaipindurawo nyaya iyoyo takatarisawo mamiriro ari kuita dare ndeyekuti muno muamerica munoteedzerwa mutemo bumbiro remutemo kana kuti constitution ndo mutemo mukuru weamerica yese saka vematare ava pavakaisa stay temporary injunction hakusi kuti zvakataurwa nehurumende yavajoe biden zvatopera aiwa apa vari kungoti ngazvimbomiswa kusvikira matare anyatsoongorora vachitarisa bumbiro remutemo kuti hapasi kuchorwa here kodzero dzevanhu nekuti vanhu muno muamerica vanoprotektwa kana kuti vanopiwa udzamu hweupenyu hwavo tichiteera bumbiro remutemo saka izvi zvakaitwa nehurumende yavabiden zvinoita sekuti dzinotsitsira mamwe masimba anenge aine mastates nevanhu vavo ndo saka muri kuona pane gakava rakadai iri
asi tingaona here iyo hurumende yavabiden ichipikisa zvakaturwa nedare izvi
hongu tinotoona sekuti hurumende yavabiden ine kodzero yekuramba ichipikisa tinoona sekuti nyaya iyi ichatosvika kudare guru resupreme court nekuti kana takatarisa hurumende yavabiden vane kodzero yekuti vana vemuamerica kana kuti vanhu vese vari muno muamerica vange vachidzivirirwa avo zvavo vasingadi kutapurirwa neutachiona kuti marights avo kana kuti kodzero dzavo dzisatyorwa neavo vasingadi kubayiwa nhomba vanozofamba vachiparadzira urwere uhwu kune vamwe saka tinoona sekuti nyaya ichatoenda kusupreme court
avanga vari chizvarwa chezimbabwe vafrank guni vanove zvakare nyanzvi mune zveutano vari parunhare muwashington dc nestudio 7 yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 vamwe gumi vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare imwe nyanzvi mune zveutano inoti kufamba-famba kwevanhu munguva yezororo rekisimusi kunogona kukwidza zvakare uwandu hwevanhu vachange vachibatwa necovid-19 munyika imwe nhengo yecentral committee yezano pf inoti bato rarasikirwa zvikuru nekushaya kwemutauriri webato vasimon kaya moyo sangano revarayiridzi reatus rozivisa kuti nhengo dzaro dzichatanga kurangwa mabasa nhasi kwemasvondo maviri dzichida kuti hurumende inzwe zvichemo zvevarayiridzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivei nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com ndiri muwashington dc ndini jonga kandemiiri ndichiti muswera zvakanaka vateereri